He's from the concrete jungle. We witnessed him selling his merchandise on the street. He will play the whole day, making sure that the vibe is constant.
Toba toba tombo. It's him. Ukwami chakori abatu. Roya rasetanziera. Ira barichiara si mi zoro diene inoso. Rushaka, rataku, ratakara.
Angu imbera uri zvitiwo otori eno kunya kuzviita. Oye makati avanhu aya. Achazvirenda zvayani zvo mufana dzenze dzikorori. Then he stood up. Ubva kutaro. Zvasumbedzo rangu kuda handaimwa kana olemiwa. Ndimiseri hawo kusumbedza rufuno ramuzika. That's why not any chimubidza.
Mushai, wenamba!